Zvitara ngundini Zware Thokozani Mkhuphe, ndiri leader weopposition kuparliament uyezve ndiri mutevedzeri wepresident weparty inonzi MVCT inotungamirwa napresident vangu Dr. Mogherini Tsvangirai. Vangakurukura kumadzimai ndezvekuti isu madzimai tiri vanhu vakakosha here. Ndisu tinonzi manation builder. Ndisu tinotakura nhumbu kwemwedzi 9. Ndisu tinobereka vana tovakurisa kusvikira vaita zvavaita. Inini ndinotenda amai vangu nekundizvara nekundikurisa kusvikira ndaita munhu handiri izvozvi. Ndakamboita deputy prime minister izvozvi ndiri leader of the opposition in parliament. Pamusana paamai vangu. Saka ndinovakudza zvikuru, ndinovatenda ende ndichazogara ndichivarangarira nyangu vakatoshaya zvavo. Saka ndakurudzira madzimai vese vemuZimbabwe kuti kudzai ana mai nekuti mushandi mai. Apasina mai hazvishandi. Mwana wangu anonzotaura kuti imba isina mai inofanana neimba isina marata. Kunge kuchipinda zvese mhepo, mvura. Saka ana mai tinovakudza nekutoti amai vanotivharira kunzo dzakawanda wanda. Amai ndivo vanoona kuti mhuri yagara zvakanaka. Amai ndivo vanoona kuti mhuri yadya yaguta, vana vapeta, vana vaenda kuzvikoro. Saka ndinovakudza munhu wemukadzi ndinomukudza zvikurusa. Izvozvi mukatarisa Zimbabwe iri highly informalized. Hapana industry iri kutoshanda asi informal sector ndiyo iri kushanda ende 78% yevanhu vari kuinformal sector madzimai. Saka madzimai pari zvino ndivo vakabata ikonomi yeZimbabwe. Ndivo vari kupinza mari iri kupinda muhurumende, iri kubhadhara masalaries, iri kuishandisa muzvipatara. Saka ana mai tinoda kuvakudza kuti tinotenda zvikuru.